Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo kuti ndoboka raka riri pabumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tichibatsira kuti kuyanasa vanhu nekugadzirisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yegukura hundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yegukura hundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa mugukura hundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo kuti ndoboka raka riri pabumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tichibatsira kuti kuyanasa vanhu nekugadzirisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Inyaya yakakosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachirambidzwa kuviga vanhu kunyika dzavo kwavanogara ikoko vanhu vava vakashaika. Takaona pakawanda paibiwa matombstone vanhu vanorambidzwa kuungana zvakara zvichiitika. Saka tinoti icho chitinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzi nakuzikochete kunoda kuitwa. Tanga taziva kuti vanhu vakafanei vakaurayiwa nani, chii chakaitika, vakaurayirwe chii, yatingadi kuti tisazodzokorere futi mune ramangwana. Mhuri dzavo dziri kupi, dziri kudyei, munharaunda mavo mune development boom yakaitika here isina kuitwa nenyaya yekuti vanhu vanga vari panguva yekupokana vanhu vachiurayiwa nehurumende, uye kuti zvisazorambe zvichiitika zvekare munyika medu ngapagadzirwe nyaya yemainstitutions. Kuti maestrians asave anenge achiraniwa nemauto kuti maestrians ave ari independent, kuti asave nemapata anenge akarerekera, kuti maestrians ave ari strong vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya izvo zvomeranaka chokwadi chakanaka. Vanhu ngava vachityika vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yegukura hundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
PakaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yegukura hundi. pakaiska ground wanga wari minister of defense handizi saka handifungu kuti ivo pacho zvauvoka vakatanga kusanana nevanhu vanhu vanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachitika kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yeNPRC vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi chinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya iyi inyatsoitwa neNPRC vape NPRC masimba nemari yekuti ite basa iriraka zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhoti asi ive nyaya yekugadzirisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya vanoriritira uye Zimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere vanotaura chishona nenyaya yekuground saka nyaya iyo inofanira kugadzirwa zvomene kwete kuti vanhu vangosangana vachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tirofunga zvisingabudiri pachena
mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare Vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobaiwa vanhu nhomba pasina muripo. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo.
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoleji matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva
ini ndakatozondovaccinatwa kumaprivate clinic nchivimbo kunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndasingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nonhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva
vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadharirwa mari inosvika madhora maviri ekuamerica iyo yakatarwa nehurumende mumwe mugari wajohanisiwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba ukamirira kubayiwa
kuzvipatara zvehurumende kune dambudziko rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvotuti dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo
mutauriri wezimbabwe national family planning council mumasvingo vaebet chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobeva nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende
vanhu vari kuuya nouwandu hwavo nekuti kwedu hakuna matiyo akawanda tiri kubaya vanhu vakati wanda ipazuva kubetsera hurumende kuti tishozvesa vadzivirirwa kudziva mutengo iyi
chimwe chipatara chakazvimirira chesimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid mumwe mushandi ataura nestudio 7 pasimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzitaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi muridzi wemakurira private hospital dr phineas makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobayiwa nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubayira vanhu nhomba svondo rinouya
hurumende yakazoti ibvumisa kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya
mutauri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irima yevati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende
kwainkluda mafarmacies tikaincludawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort tiri kuona riri danho rakananga iroro iro nenyaya yekuti vanhu vakuda kubayiwa nhomba wawandisa kumacenders
nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vavi mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729 mabai wanomba yepiri wa milioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana makumi mashanu nemapfumbamwe 1,427,150. Hurumende ine urongo wekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mpimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu, vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Ndofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu, vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
VaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa, nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. VaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimwe dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiriri vavo panzvimbo idzodzo, asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu varida kungosarudzwa. Saka kureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iriyo sezvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yakasvika papi, yakaunda kusvika papi. Ndovhoti mavhoti averengwa papolling station ndiwo aere azosvika kucommand center.
Mutauro weMDCT vaWitness Dube vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tiine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo, kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamwe vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
No, it is lawful in our context in Zimbabwe. What happens is that when you vote, yes, you cannot be within 300 meters from the polling station. So what it means is that when you vote and go away.
Azvibvumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply 300 meters zviya zvendezvekuti izvo haufaniri kukambeina polling station. Asi hapana chinokurambidza kuti ungori pedyo nepolling station kana kuti udzoke patime inenge ichizoverengwa zvabuda musarudzo idzozi.
Nyaya yekuchengetedza voti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika. Vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTeim mudunhu reTirabelli. Dutu mpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutu mpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti nditi ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana ubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu. Nekuti donzvo randinaro ndinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu, ndinoona kuti ndopanofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara uye ndinoda kutenda President vangu Douglas Monzora nekundipa kundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese. Mukatarisa totanga neicho chirwere cheCovid-19, vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho, zvinoti nesei yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hadzichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wadei, iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatum line. Tikatarisa kuti chero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Kukana ndatenga nemari iyoyo zvekuti mangwana ndinozokwira vanokwira nebhasi vachienda kumabasa, mamitero edzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvishungu wanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya yatinoti tangawandida iya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya. Nekuti tumabasa tacho turi kuwanika ndetwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya, kuti munhu anenge ari wekambani pake akauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzisira chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vataurirana kupawanikwe kuti zvakabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Pari kungoramba pachingotauriranwa pasina yatinoti implementation yezvinhu zvabvumirana, zvinova zvinozokonzeresa kuti mumaindastry munoshandwa nemumabasa macho munoshandwa imomo kunowanika kwaane matambudziko ekuti nekuti zvataurwa zvaendwa kunotaurwa nazvo hazvina kukwanisa kuti zvibudirire hazvina kusvika kumagumo kana kumupendero kwokuti vanhu vapedzerane kutaura kuti vanhu vakwanise kuwana kana iri mari kana zviri zvibatiso nezvishandiso vanza dzingave dzimba yatinoti mananini manetari benefits aya hazvikwanisike izvozvo nekuti vanenge vasina kusvika kumapendero kwenyaya saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvine matambudziko ekuti yatinoti TNF Tripartite Negotiating Forum chemba inoti vashandi vashandirwi nevamiririri vakwanise kunge vachiwana kutaurirana iko zvinosvika kumupendero wenyaya.
Takatarisa basa ramuri kuita iri, imi semudzimai matambudziko aya muri kutauraya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe?
Ingati kana tichisotaudzika ukaona dambudziko richinzirudzika riri kutambudza vanhu zvinotozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya. Tinoti tinotoita two times matambudziko nekuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekudya, kudzimba kwacho mari yacho inenge isina, kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyai nekuti chekudya kana kusina mirizhonga iperi musika kana mari isingakwani chekutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kumba. Mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga bopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo. Nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose. Apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika. Vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamende. Nderekuti ticharamba tichipakurudzire kuti yatinoti Tripartite Negotiating Forum ngaitaure zvinhu zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvabvuma. Chechipiri ndechekuti mishonga yecovid nepanotestiwa covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Uviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa. Vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nekuti kare taiti mari my pay does not take me home. Saka nazvino ndosva ichitungori nekuti mari kana idzo. Saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevekomisheni yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave abvirwa vawanise zvokushandisa kana zvikwereti zvemota, zvikwereti zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhodzi ekumabhenga aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapiwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Mushlakanyauye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri iye vashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika 50 apfuura, asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvinezvi yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona va Oliver Muregerera.
Danu rakazotorwa rekupedzisira zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa iye zvinezvi vanhu vese vane zvitupa kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora iye zvinezvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizinisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu iye zvinezvi vasununguka chaizvo chinhu chikuru chikutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu? Nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaidiswa nehurumende rwafanana nemabhasaris ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru zvanga zvisingakwanisiki izvozvezvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana takukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapese. Tinodaira kuti zvava kufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Aiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino hatidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Tinodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko kana musi unouno. Ndinodaira kuti kwakava kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera uyu. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kuvhurwa mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisa here vana venyu rurimi rwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndinodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatongozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwo.
Totarisawo denda recovid-19 vamuregerera, mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati takubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka na iye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa zvichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vese.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera zvimakorokoto.
Haiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Choku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomgqibelo siku-21 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugurawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo Mzilikazi, kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine, hlambe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni ayilokhu egcwele intombi yomfazane. So usiza futhi ukuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa, akazi kuvanza agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma yikhiphile ebhale ezidlala ntethe.
Utethe ngumuntu ozakandile omakhiwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa woBulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegugurawundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha betshabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula okubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegugurawundi, ukwelulekwa kwabo nokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba, sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwa abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani. Kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo Mzilikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela iZANU-PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after ama-elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhante owayengu-president wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni legugurawundi nje sicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le-International Commission ezophatha lolu daba. Simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama CSOs akhe ayo afumayo kwelikamthwakazi akhanya sengani asebenzelana lohulumende kodwa ayisebenzelana kanye lohulumende wakhe Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelincele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikontrola ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekuyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, silithina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahund i-genocide edinga international attention, hashi nje ukuthi banjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna khona konke yini okukhathaza isigaba zeMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle.
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe 1979 Rand Plan eyabhalwa yiZANU PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele bathathele umbuso bathathele umnotho wabo lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagocela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinazelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundise ababalisi besishoneni, ema-police station, ema-ofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omaneja bebe ngabavela khona leMpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho ngoba iZANU PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book e-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka, but ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalo eZANU PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khona ukuba kusenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lowo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lakwedlula izigidi eziyinkulungwane, labulala abedlula inkulungwane ezine. Asebehlatshe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane, kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, umongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwecatsha ohlobo lwesitaliban. Iningi lisegcekeni lendizamtshina eKabul, lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho leMelika okuyilo elihlenga abantu liphume liphele kulelo lizwe. Amalwecatsha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanxa kule migoqo eminingi ebanqabelayo, njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo, kutsho amalunga edale lephalamende akuleyo ndawo. Ukuqeda lolu hlupho, elenji eselithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe nemdududu, lavala imikambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwecatsha, njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awe-fuel. Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Spanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le is-affecte kakhulu, especially endaweni zesikola is-affecte kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayo esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asilaqiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona ukuthi siyophetha ngani. Abaningi sebenza okuthengithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akula nto elungiselelwa ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavula. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi nalana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever iwona la khona, kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo umkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asikayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moyo oyenandeni eGwanda South othi kusase lo msebenzi omkhulu okufanele wenziwe esikolo phambilini ngokuthi sivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha, uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi malufane kangakanani, uthi uyakhangela ubuningi babantwana, uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona engani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu, i-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakuleli eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla, ama-sanitizer.
Bayazama ukuthi bethumele kona lokho ama-sanitizers, ama-maski, ama-standard liquid okugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eseNyashongwe. Ma nginanzelela, hayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya, hey, kusimothi umothi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi kunengi okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulile abaheadmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe-reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingalingani kambi sokuthi uhulumende la angani uyangezelela iholo labatisha. Ekuhlatshweni lapha sithinana kulama-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithiyeneyo sithi ababalande ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Tawungana Ndoro utshele lo msakazi ukuthi sebegebhe isikotsho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Mzaca Ngolube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana.
Ngingabe ngelela abalaleli bonke abalalileyo. Hayi nyathaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi uMnumzana agayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokheli ongenileyo uHNH abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwana ukuthi uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona, kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayatshanje abantu abafisa amathuba emisebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzileyo abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho kwenzakale eZambia?
Ikuthi ungakhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganyeka bazihluphi ngokwezombangazwe basuka nje bazitshela ukuthi hayi thina lokhu asikungeni but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubanqelwa ukuthi ihulumende eyiyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babemunye. Njalo ukuthi okunye sengathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli esilabo laba. Sizame ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophele kathi sigcwele amazwe siyahlupheka sixotshwe yile hulumente edivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo ukhokheli obungahambi ngendlela. Kuzaba lula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili. Okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela i-music bakhodla bo-WhatsApp labo-social media ukuthi basukume kusesenzima kibo.
Siyasizwe kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema le mbanje lokunye okunjalo. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa ama-youth. Njengokuthi kuba nzima ukuthi umuntu alimali evelene ehlupheka uthi enzela uyuto loba lungalutho olungalunganga nxa uthi yabe vele ehlupheka njalo eyidinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasenjalo kesi ungakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa ngujava lalaba abanye omayithithi bancane sebesetshenziswa izano ukujobana belabalandeli abaningi ku-social media babeyiwa abazakhanga ama-youth esingathi ngabatsha ukuze bavotele i-ZANU PF. So abatsha beZimbabwe akabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibele le nto yethu esifuna siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke statue sidabulwe center laba bakhokhela nje simbona lo ujava ugcwele indawo zonke uyawumane siyalala but uthi ngumfundisi but siyakubona ukuthi umuntu nje osereportwe i-ZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise yikho okuyikho sakoso kusilima zuti
Oko kutina ungavaleliswa abalaleli
Nyani valeliswa abalaleli abashe mina nginu chosati mzakangulu Menziti ai ukambo galupelanga La mininje ngilape mkona Mfuto ukutilizwe silikulule Loke ngilao njalo siyapambili Endo inzalitela nukuti ugulibusi nizwe salibusa singabacha Asoze sashesha saa ndao Katieso ngakangela unga ufutu ubone unanzele siseka kuluti Yonalefe di kulumende uwenza wa utisikichi misisikumezi Kwa zama zonge Iwisenze lukutunga vilo mtu para misikanda Mwa mninde zalitela wanakuti ngesikati nsuga ekaya Instruction ya ikona wakutwe mnambulawe Wenze lukutabanya bacha wadubabone example uti Umuntu misikanda Episa analei ukulumende busayo Uyabulawe Indi wa hivili misuti mbulawe Jowala wana uti kuse mpumese Nse South Africa wanandelila Njalo futi wefungti ba bambula lele kone South Africa So uti ufa wami It won't akufuza ngube kutumbusu wa wami Kumbu ufa wami za kwa kube kuso kufuze kumise Irrevolution Omunye la efuza kubeke pambila choini Atleti zukambu Asugu menini mwavune ngebetu Singati hauzwa negaseko Ngauzwa nukona Lawe bana ngauzwa na loo Sugu miso ogunye Ili zwedia kusingali kulula Nyabu wangaya altanda kakulu
Loge Ngunumza na Josephat Mzakanguluwe Osakulayo Olwela ilunge lolo luntu Ewe stopa la ikutlelo Lipuma lendaba Lichone lendaba Ikama ngukris dande Lilayo
Siyabonga Chris. Namhlanje wesiphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngesiphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi ngasihlali kodwa sesivela nemashonal central embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time safika sahlala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonabo sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatitsha babekhona waba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo wathuma le 12 points lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kuyabe kungaziwo ndaba yakho try and get out of that and relive your life and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society bahlali ngoba ayisiyo ndaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomfango
ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolu lwasebenza yini kumbe kabakho abantu emukelayo
abanye balwamukela abanye njalo abalwamukela So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike confidence ukuthi akukho wrong there's nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni kancediswe abuye endleleni eqondileyo enkayi lapha mnenzela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo ikuthi izikolo azivulwanga ikuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu but I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezinisele ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana e-community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yisystem e-condemna linto le ibisi-rehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lezikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njani. Abanye basuke kudobha bathi ye thina sivili singakusebenza lokho, bakhona abanye abazali asebekusebenza, but njengananisitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wonalowo kumbe ipilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekushupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaya esikolo. Sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho, wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulanye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini evela khona ngale. Akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile, kwenzela ukuthi sihle sibambisane sinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Ngesizwe ke ezomculo
zalezela amanga phakathi komnyaka
umculo. Njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu olubhekise kobulawayo ukuyarekhoda umculo wakhe omutsha, ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi. Usitsheleke wathi sokwenza hina
ngoma yikhiphile ebhale ezidlala tethe
emsakazweni lasho ingoma enje khona
utethe umuntu osakandile omakhiwa omkhulu ngafutethe sinjani yabe lesele siyokweka ukuthi sinjengoba sikhalile ukuthi mnandi uyakuthi ungothethe kwazi azole sidlale ngokuzala mangani okidani
kukuzi asizweni ke ingxoxo esayiqhuba laye chasisela ngomculo.
Ngizizalisa kodwa kungazikethi unkulunkulu kakhalelelwa kulontethe kulonkulu ubuza amankazana kulenye ethi engani nje into yawo ekufuna ukuyitshintsha amapintshari ngathi kuthiwa dlala ntethe dlala ntethe.
ngontete kwami. Hey hey, umzandi la.
Umculo kaSikhosana Buhlungu wegwamba enkayi, umculo omutsha othi dlala ntethe. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnanga kwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegogorawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.